manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 18/2020 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 1420 vafa vava vanhu makumi maviri nevana. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kurohwa kwakaita madzimai ekumashonaland west nenhengo yezanu pf masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kurohwa kwakaita madzimai ekumashonaland west nenhengo yezanu pf nyanzvi munyaya dzehupfumi dzopa muonere wadzo paurongwa hwebhajeti renyika hwakatorwa nehurumende svondo rino iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Uvandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pachiuru chimwe chete nemazana mana ane makumi maviri kana kuti 1420 uye vanhu vafa vava makumi maviri nevana. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevasere nezuro. Gumi vari vanhu vakabva kuSouth Africa uye makumi mana nevasere vari vanhu vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana mana nemakumi matatu nevasere kana kuti 438. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika yose vasvika zviuru makumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemunhu mumwe chete kana kuti 99,701. Mushandi mukuru weZanu PF mudunhu reMashonaland West vafani Chikomba vakazvipinza panguva yakaomarara zvichitevera kupindirira kwaita bato ravo pamwe nekomisheni yeZimbabwe Gender Commission nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ayo ari kushoropodza zvakadzama kurohwa kwakaitwa madzimai emudunhu reMashonaland West navaChikomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kubuda kwevhidhiyo inoonekwa vachikomba vachirova pamwe nekudyisa madzimai aya mhiripiri, sachigaro weZimbabwe Gender Commission amai Virginia Muwanikwa vati komisheni yavo iri kushushikana zvikuru nezvakaonekwa muvhidhiyo iyi uye vanoda kuti mapurisa aferefete nyaya iyi. Amai Muwanikwa vati kunyange hazvo komisheni yavo isingakurudzire kuti vanhu vaise mitemo mumaoko avo inoshora zvikuru zvakaitwa navachikomba. Amai Muwanikwa vati vachikomba vaifanirwa kunge vakaenda kumapurisa mushure mekunge vabirwa, kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo vachiranga madzimai aya. Amai Muwanikwa vati vachikomba vakapara mhosva yekurova madzimai aya, nokudaro vanofanirwa kusungwa nemutemo yenyika.
SeZimbabwe Gender Commission tinoti hazvibvumirwe tora mutemo kuisa maoko kana wakanganisirwa kana kuti uchiona kunge wakanganisirwa. Ungadai vakamhangarira madzimai aivainenedzera kuti vavabira nekuvadyisa mhiripiri nekuvarova. Temo yemuZimbabwe haibvumidze kuita inonzi assault, zvisinei kuti ndiani ari kuita nyange ari kuitirwa. Saka tinoitora zvakare seGender Based Violence inove zvakare mhosva. Mhosva haigadzirwe neimwe mhosva.
Sachigaro wesangano remubatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Ronika Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya yekushungurudzwa kwemadzimai aya. Amai Mumbire vati havakurudzire kuti vanhu vabe, asi kana izvi zvaitika pane nzira dziri pamutemo dzingadai dzakatevedzerwa navachikomba. Amai Mumbire vati vanotarisira kuti mutemo ushandiswe zvizere pana vachikomba.
nekuti kune nzira dziri clear dzakanyatso jeka dzinofanira kuitwa kana munhu achinge akanganisana nemitemo. Ndozvaifanira kuitwa apa. Pane kutora shamu vachirova madzimai, pane kutora mhiripiri vanhu vachidyiswa mhiripiri, asi munhu wose anofarira kudya mhiripiri. Vamwe dzinotovakanganisa utano chaiwo. Saka chiitiko ichi hachisi chiitiko chatinofara nacho, chiitiko chokuti mutemo, tinotarisira kuti mutemo ushande pamunhu akaita izvi.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vapatrick Chinamasa vashoropodza zvakaitwa navachikomba vachiti mapurisa anofanirwa kuita basa ravo kana paparwa mhosva zvisinei kuti ndiani apara mhosva iyi. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Swatwayo vati sebato vanoshoropodza kushungurudzwa kwemadzimai nenhengo yezanupf iyi vachiti nyaya dzekuba dziri kukonzerwa nekutadza kutungamira kwezanupf sezvo vanhu vasina chikafu chakakwana.
Zvinhu zvinofanira kuti zvimiswe munyika medu. These type of abuses toda kuti tiremekedze madzimai edu, tiremekedze vanhukadzi sevanhu. Inyaya yekutadza kutungamira nyika kuri kuita pati yavo inonzi ZANUPF yakabira maelections muna 2018 year. Ndonyaya yaita kuti madzimai aya afunge kusunza.
Mumwe wemadzimai akadzikiswa mhiripiri nokurohwa navachikomba amai Lucia Mburuma, avo vane pamuviri pane mwedzi minomwe, vanoti kubva pavakadyiswa mhiripiri navachikomba vari kurwadziwa zvekuti vari kufunga kuti nhumbu yavo ingangobva.
Ndipo pane 7 months pandakadyiswa mhiripiri ndakarwara kutonge ndanja mushonga ndakutobva nhumbu yacho.
Amai Mburuma nemamwe madzimai manomwe vakaonekwa vari mumunda wavachikomba vachifufura chibage. Pavhidhiyo yakatanga kuonekwa neveruzhinji nemusi wechitatu, madzimai aya anoonekwa achirohwa navachikomba pamwe nekutanga vadyiswa mhiripiri vasati varohwa. Vachikomba vatiwo havana kuenda kumapurisa nekuti hapana zvazvinoyamura sezvo kumapurisa vanhu vanenge vaba vachibhadhariswa mafaindi emari shoma kudarika kukosha kwezvavanenge vaba. Kunyange hazvo paine vanhu vanonzi vakaenda kunobvunzurudza madzimai aya mushure mekubuda kwevhidhiyo vachirohwa, mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havana ruzivo pari zvino kuti pane mapurisa akanobvunzurudza madzimai aya. Nyaya yekurohwa nekudyiswa mhiripiri kwemadzimai aya navachikomba yakatanga kubuda nemusi wechitatu pavhidhiyo yakatenderera pamaWhatsApp, izvo zvakapa kuti vanhu vakawanda vagunun'une zvikuru nezvavakaona pavhidhiyo iyi. Ndakamirira Studio 7 kuLions Den, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti urongwa hwekushandiswa kwemari hwakaturwa muparamende nemusi wechina negurukota rezvemari vamutoli Ncube hadzisi kugutsikana nahwo. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano ravanashipangamazano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaGodfrey Kanyenze vaudza Studio 7 kuti zviri kutaurwa navaNcube hazvina musoro kana pakatariswa nyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka mwaka uno pamwe nekutambura kuri kuita veruzhinji munyika.
Matauriro avo ari kunyanyoratidza kuti zvinhu zvakanaka, asi hazvisi kuratidza upfumi hwenyika maringe nematambudziko atinawo ekuti gore rino tanga tisina kunaya kwemvura kwakanyatsoti twasa twasa, uye zvakare pakapinda kuchirwere ichi chatekashira pasi rose cheCOVID-19 chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Vanoongorora vanoti gore rino 7 milioni maZimbabwean vachada chikafu, vachada kubatsirwa nezvokudya. World Bank vakatarisaiwo vakaona kuti vanhu vari kutambudzika zvachose, vari kutadza kuwana zvokudya, vasumuka kubva pa 29% muna 2018 vakaenda pa 34% muna 2019. Saka naizvozvo tikatarisa nyaya idzi dzekuti vanhu vari kutambura vatokuwandisa, vanhu vari kushayiwa mabasa kana kuti varicharasikirwa nemabasa avo nokuda kwecovid-19 watowandisisa, chirwere ichi chichada kuti hurumende iise mari yakawanda chose kuti tirwise dambudziko riri ratisatamboona kwenguva yakareba chose. Saka maonero angu ndokuti vamutumi Ncube vaderedza chaizvo uremu hwekutambura kuri muZimbabwe.
Vashora urongo hwekushandiswa kwemari pakati pegore, vanwewe vakati vashandi vanotambira mari isingadarike zvuru zvishanu zvemadhora vachange vasisabatirwe mari yemutero. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Mutasa, vati kugadzirisa dambudziko rokushaya simba kwemari, hurumende inofanira kubhadhara vashandi nemari yekunze, ichitorawo mitero yayo nemari dzekunze.
Dai hurumende yanga yapa mutemo wekuti vashandi vatange kubhadharwa nemari dzekunze vese, yaiwanawo mitero yayo nemari yekunze, zvoita kuti zvinhu zviende mberi zvakanaka. Takambozviita zvinhu izvi hazvisi zvitsva pagovernment of national unity. Takange tichitambira munhu wese mari yekunze zvinhu zvikadzikama. Mari yekunze yega ndiyo inoita kuti kukwira kwemitengo kuderedzwe uye kushayiwa simba kwemari iri muno kunova kwakonzera dambudziko muupfumi hwenyika nekurarama kwavanhu kuparadzwe. Izvi zvega ndo zvinoita kuti zviitike.
Kunyange hazvo vashandi vachida kubhadharwa nemari yekunze, vamwewe vanogara vakataura kuti homwe hurumende haina mari yekunze yekuti vakwanise kubhadhara vashandi nemari yekunze. Vanwewe vakati mukushandisa kwavakaita mari vakasara nemari inoita mamiriyoni mazana masere emadhora, asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda nebazi rezvemari vati mashoko avanwewe haatambirike. Pakatariswa uwandu hwemari inofanira kunge yakashandiswa mukurwisana nechirwere checovid-19.
Handisi kuziva kuti ivo vanoda kuti ikonomi yezimbabwe icontracte ne5% shuwa here, iyo hyperinflation ye900% yakarova nyika. Handinzwisisi kuti izvozvo zvinenge zvichisapotwa nematheories kana nemaprograms akaita se kana maeconometric programs ava vakaita kuchikoro kuuniversity uku, handiona achiburitsa zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tochienda zvakare nyaya yekuti ivo vanotaura kuti nyika yakaita masavings, nyika haina kuspenda mari yakawanda. Honestly, all countries in the world at this stage are spending a lot of money on COVID related issues. Spending yakakwira magovernment departments akawanda across the world, zvokutoti muZimbabwe ndo matukunzwa kunzi muri kuitwa masavings. Kana paine imwe nyika zvayo yakaita masavings, handingazivi panogona kunge paine nyika dziri kuexperienza masavings at this stage, but nyika dzese dziri they are in overdrive vachitraya kutsvaga mari yekuspenda kuti vakwanise kuita meet macovid related spending lines. Saka iroro idambudziko zvakare ratinoona tichitanga kuisa maquestion marks mukati memadetails ebudget review.
Munyori musangano rinomirira vana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association vaEmmanuel Masosota vaudza Studio 7 kuti zvinovarwadza kuti vanwewe vanotambanudza muromo wavo vachitaura kuti vane mari yakawanda yavakasara nayo muhomwe yavo, asi vana chiremba nanamukoti vasina zvikwanisiro zvakakwana kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari nenyika kusvika pakati pegore nemusi wechina muparamende, vanwewe vakati mari yakashandiswa zvakanaka zvekuti hapana chikonzero chekuti vene kuwedzerwa kwemari mubudget renyika kana kuti supplementary budget, vachiti upfumi hwenyika huchaderera gore rino nezvikamu zvina nechidimu kubva muzana nekuda kwechirwere checovid-19. Mushandi mukuru anoona nezveupfumi mubato rezanu PF vatafadzwa muguti vati havakwanise kutaura pamusoro pezvakatorwa navanwewe mubudget review statement, vachiti vari kuda kutanga vagara pasi sebato kuti vaongorere mashoko avanwewe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Hurumende yakaisa mitemo kuvatambi vachada ruyamuro rwemari kuitira kuti vagadzirire mitambo yavo nevekune dzimwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yazivisa kuti ichapa ruyamuro rwemari kune zvikwata kana vatambi vachasarudzwa kumirira nyika mumitambo yakasiyana-siyana nevekune dzimwe nyika. Asi vatambi kana zvikwata izvi zvinofanira kuve zvakaratidza pamakore maviri apfuura kuti zvine chipo chekukwanisa kubuda nemenduru mukukwikwidza kwavo kunyanya kuma Olympic Games. Hurumende inoti ichaparira muro zvekare kuvatambi vechidiki vane tarenda pamwe nevari kukurudzira kuchenenzvera vechidiki kana kuti maacademies. Mukoro wenyaminyami soka academy kumaruwa eCaribba vaCollins Gwangwava vatambira chirongwa ichi nemufaro vaine tarisiro yekuwanawo rubatsiro.
Isu sevamwe vane masangano akaita semasoka academy kumaruwa tinogamuchira dano ratorwa nehurumende ratanzwa kuti varoda kupa rubatsiro rwemari kumasangano akaita saiyayo. Tinotenda uye tinovimba kuti tichava vamwe vachawana rubatsiro rwakadaro. Sezvo kuwana kwedu mari kuchatibatsira kuti tiwane zvikwanisiro tikwanise kutenga zvinodiwa mukufambisa nomukutrena vana vechidiki vatinenge tichida kusimudzira mune zvenhabvu.
Gwaro rabva kubazi revechidiki mitambo netsika iri riri kukurudzira vatambi vanoda mari iyi kuti vanyorese neve Sport and Recreation Commission pamwe neve Zimbabwe Boxing and Wrestling Control Board kuti vaongororwe kuti vanokodzera here kuwana rubatsiro urwu. Asi hurumende inoti vatambi vanofanira kuve vakabuda vari pasi pechinhanho chegumi nenhanhatu mumakundano emaOlympic neParalympic Games World Championships pamwe nemaAll Africa Games. Pamusoro pezvo vatambi ava vanofanira zvekare kuve vachiratidza mukukwikwidza kwavakaita makore masere apfuura kuti vanokwanisa kuwana menduro kubva makundano Africa. Bazi rezvemitambo iri rinoti vatambi ava vanofanira zvekare kubva kumasangano emitambo asina chikwereti kana kupokana neve Sport and Recreation Commission. Vese vari kuda rubatsiro vanofanira kunyoresa neSRC musi wa 31 chikunguru usati wadarika. Mutambi wetsiva weuremu wemidweight Farai Mugoni anoti ane tarisiro yeshanduko mukukwikwidza nekuti change tichimutadzisa kukunda inyaya yekushaya gadziriro yakasimba nemhaka yekushayikwa kwemari. Muteveri wemutambo wenetball muzvare Roslyn Mushanga Jike anoti zvave kuitwa nehurumende zvaifanira kuve zvakatanga kuitwa kare.
Izvi zvaitwa nehurumende yekupa vatambi mari yegadziriro muno munyika zvatifadza chose. Dai zvakagara zvaitwa tingai takatotora mikombe yakawanda muno muAfrica.
Kubvira muna 1980 vatambi vemuno vanga vachingochema nenyaya yekushaya rutsigiro rwemari kubva kuhurumende panguva iyo vekune dzimwe nyika vanga vachibatsirwa nehurumende dzavo. Vamwe vatambi vemuno vanga vachitotadza kunokwikwidza kunze kwenyika nekushaya mari dzekufambisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashikangwe kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re World Health Organization rinoti matano ekurwisa chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushayikwa kwemari zviri kuvhiringa zvikuru urongwa hwaro hwekupedza chirwere cheEbola chaputika kuDemocratic Republic of Congo mudunhu reEquator. Vaimbi venhengo yeparamende muAmerica kwenguva yakareba vaJohn Lewis, avo vanozivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu vatema muAmerica, vashaya. VaLewis, avo vanga vava nemakore makumi masere ekuberekwa, vashaya nechirwere chegomarara repanduru. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington, umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19 kana kuti coronavirus iro ratekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Thembisile Mabhodoko, avo varivo vari kuita chirongwa cheChinoi Porridge apo vari kubatsira vana vadiki vemuChinoi nekuvapa chikafu nezvimwewo. Regai tiende kwa vare tinzwe kukuti mabasa api avari kubata parizino. Tino kuchingamiza ene mufaro pano pachirongwa chedu.
Makadie, tunonzi Tembisile Mabodoko weku New York. Nginda katanga chinoi porridge yeku batira kufida vana varku chinoi neku ma areas ali surrounding ne vanu wakuru as well.
Si chakaita kuti mufunge kuti mutange chirongwa ichi tichitarisa kuti parizvino muriko ku New York uye chirongwa ichi chiri kuchinoi.
Pakatanga COVID-19 zvakaitwa shutdown and lockdown. Ndachibona mastories pa Facebook nepa WhatsApp vanhu vachingo rara vasina kudya vachienda teza phone vasina kudya chikafu. Saka ndakafunga kuti zvinobati zvakangondirwadza, you know, saka ndakafunga kuti ngatitange neporridge nekuti porridge zvinokwanisa kustea inosystem unenge uri full for a really long time. Kana ukadya porridge zvakatikati alright, ngatiite neporridge.
Muri kushanda navanani ikoko kuchinoi uyezve sei wakafunga iwewe semusikana wechidiki kuti utangire kuchinoi?
Chinoi ndiri kushanda neprogramu inonzi ZIMSAGA, Zimbabwe Summer Camp, ne Salvation Army Chinoi. Ndovari kundibatsira kuita programu since inini ndiri kuNew York. And ndakafunga kuti since ndiri mwana wechikoro ndodangobatsira vanhu vekumusha kwangu. Mai vangu vakakurira kuChinoi, saka ndee ndichingofunga kuti pese patinoenda, you know, I'm familiar with Chinoi yacho, saka since mbuya vangu vari ikoko zvanga zvingondirwadza kuti choni and there's something I have to do, ndikufanira kuita something kubatsira because of COVID.
Iko kuno kuAmerica uri kuita basa ripi?
Kuno kuAmerica ndiri college student, ndiri kuchikoro, ndiri kuita accounting kuchikoro.
Ungati wechirongwa ichi chiri kutambirwa sei nevagari veimomo muChinoi?
Chirongwa ichi chiri kutambirwa zvakanaka nekuti vanhu vazhinji havana chikafu, havasi, you know, havasi kudya nekuti vangasina mabasa due to lockdown and COVID.
Muri kutsvaga mari yakawanda sei pasi pechirongwa ichi uyezve ungati iwe wakwanisa kuwana mari yakawanda sei?
Tiri kutsvaga kuraisa 2100 yekubatsira kweku ekutenga all my supplies. Right now tine about a quarter which is 700. Ati tiku continue ku spread the word kuti mari ikwire.
Muri kuwana muchitsvaga mari kupi uyezve vanenge vachida kukubatsira vanokuwana kupi?
Kana vanhu vachida kutibatsira vanoti wana pa Facebook pa page inonzi Chinoi Porridge, kana kuti pa email chinoiporridge@gmail.com. Pa WhatsApp vanokwanisa kutifonera kana kuti senda message pa +1 914 953 0103.
Mungatimi muri kushanda nevana vakawanda sei uyezve pane nharaunda yamuri kushanda nayo here kana kuti muri kubatsira wese wese muchinoimo?
Tiri kutanga nevanhu vari kuChinoi Summer Camps vacho asi hatisingoshanda ne tatisingopita nekubatsira vanhu vakuChinoi. Tiri kuextenda kubhanket nemasurrounding areas acho eChinoi. Saka tiri kubatsira vanhu vakawanda, not even just vana, even vanhu vakuru.
Shuwiro yako ndeyei iwe semwanasikana wechidiki?
Shuwiro yangu ndeyekubatsira, toda kungoita make a difference nekungo make a difference.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Tembisile Mabodoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maita basa, thank you for hosting me pa interview yenyu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedambudziko reCOVID-19 kana kuti coronavirus.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rakanaka rekubata zvakare nhengo yesangano reFrontline Zimbabwe muzvare Chipo Mashingaidze kuti tinzwe pamusoro pemabasa ari kuitwa nesangano ravo rakabatana nepachi pamwe Africa mukuunganidza mamaski anosvika zana rezviuru 100,000 muchirongwa chavo chekubatsira kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu muzvare mashinga idze.
Makadini hundreds, makadini vatereri. Hongu isive frontline Zimbabwe, pamwe chete nepachi pamwe Africa. Tabatana zvekuti tiunganidze mamaski ekupa vanhu vari pamafrontlines. Kutsanangura kwandakaita patakaguma kutaura ndiko kuti isu basa redu semacitizens varudawo kubatsirawo padambudziko ratekeshera pasi rese recovid-19 kuitawo zvatinogona kuti tibetsere vari kushanda vari pamberi mberi pebasa irori semapurisa, manesi, masoja, vamwe vari kushanda vari pamberi pehondo iyi yatiri kurwisa. Saka mamask ndechimwe chinonyanya kutaurwa chinodzivirira. Kumashure okupesa pata tichifamba tashifamba chitogovawo nemamaski acho kwese kwataenda, tichinopa chikafu, tichinopa masanitizer, tichinopa magloves okushandisa, zvese izvozvo taitoendawo tinawo mamaski. Asi tazonyatsokwidza giya racho rokuagadzira mamaski nokuti pakufemerana apa ndo pane dambudziko. Ndo imwe nzira inotaurwa zvakanyanya yokuti tidzivirire. Saka hurumende chaiyo yakatotara mutemo kuti wese anobuda mumba make ngaabude akapfeka maski. Saka vamwe vakubva vabuda vasina kupfeka mamaski aya kana kuti vakapfeka zvimwe zvisinganyatsoshanda semaski zvakanakanaka.
Saka ndevanani vakwanisa kunge vachiwana mamaski aya iye zvino?
Pane vatakatopa kare, mavendors, mastreet kids, mauniformed forces, vanhu vari kubuda kunze vachiita mabasa avo emazuva ose asi vasina chavanogona kuita kuti vawane mamasks iwaya akagadzirwa zvakanaka. Ndo vatiri kunangana navo vari muHarare nevamwe vari kunze takunobuda nekunze kweHarare. Saka basa redu harisi rokuti tasona tochikutengeserai nokuti vanhu vakaomerwa zvakanyanya. Vanhu vakaomerwa nokuti mabasa haasi kufamba semafambiro ataita jaira kare, maitiro ezvinhu atosiyana. Saka apa kubetserana kuti apo pauchati ndichabuda nokuti ndanzi basa rangu roda kuti ndibude, chibuda wakaita zvakanaka kuti iwe usapomerwa uyewo iwewo usazopomerawo vamwe kana wakatakurana neutachiona usati wazvisiva.
Saka imi mamaski aya muri kuawanawo sei?
Ibasa ratakazvipira sefrontline Zimbabwe kuti tichatsvaka muhama neshamwari. Nazvino tiri kungokumbira kuti vaya vane micheka yavasingashandisi yakasarawo pakusona kauti imwe yavakangotenga asi havasisina basa nayo ngavaunze. Vaya vane shinda dzokusonesa ngavaunze, isu tine basa rokuita nazvo. Tine vamusoni varipo vakatomirira izvozvo vasingagone kutipa mucheka kana shinda, ngavatipewo tumari twokubhadharawo ava vasoni vatiinawo.
Chii chazoita kuti mude kubatanawo nemamwe masangano?
Hanzvadzi, vakuru vakataura kuti chara chimwe hachitswa nyeinda. Ndo mashandiro ataita kubva pokutanga. Chakasiyana naiko zvino kubva pekutanga ndicho kuti pekutanga taingoenda muhama neshamari agona kutipa ichi agona kutipa chocho tichiunganidza chikuunganidza toenda tonogova zvatokwanisa taziva nzvimbo dziri kuda rubatsiro. Iye zvino nemakambani nemakambani akuuya pachi pamwe Africa ikambani yakazvimirira. Asi vo vakati hai sevanhu vane zvinhu zvavanazvo togona kuita chekuti kuti tibatane nemi pakuita basa ramuri kuita. Pane vamwe vari kupa vanyerere havadi kuzikamwa asi vanopa zvakawanda. Zvimwe zvikafu zvatopiwa totozvipiwa zvichibva mumafactory evanhu vachiti hai taona basa ramuri kuita hapana kwamunosvika kana muchipiwa raisi imwe yabva kuna mining yabva dzakakosha ngadziuye dzinobetsera. Asi isuwo sevanhu vane factory yokuita zvakati toda kukupai zvine chitsama kuti basa renyu riende mberi. Saka kushanda nevamwe ndokwatiita kuti tigone kusvika patiri pakubatsira vanhu vakawanda sevari kubatsirika panguva ino. Hatishori vanhu vanouya, tinotikurudzira fani.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvare mashinga idze. Manga makateerera kuna muzvare Chipo mashinga idze vanove nhengo yesangano reFrontline Zimbabwe muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateveri.
Soku isika ndisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani tshona njani izuluka ndaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlazi ku 18 Ntulikazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakobulawayo luqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha belegcikwane leli elizweni jikelele izolo.
Sizawutholakala sengathi silabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona.
Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi lokhu yikuvimba abafuna ukutshengisela.
Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, ifeather ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlala ezindlini, sibone lakho kungaba effective kumbeni bedinge indlela.
Kule bandla lezombusazwe elitsha elikhokhelwa ngumlungu oyingumnini plazi eselisungulwe elizweni, silengxoxo lonobhala jikelele waleli bandla uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idolobho lakobulawayo liqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha 58 abalegcikwane leli elizweni jikelele izolo. Phakathi kwabantu laba kulo yedwa owakobulawayo obele minyaka elichumi lasithoba minwe munye 19 obhubhileyo. Abalegcikwane leli kobulawayo sebengamakhulu amathathu lamachumi amane lasikhombisa 347, kuthi eHarare kulabangamakhulu amathathu lamachumi amabili lane 324. Esinye isigaba esesisatshelwa ukuthi singaba labantu abaningi abalegcikwane leli ngesemathebheleland South, lapho okubikwa kulabaningi abachapha umngcele okungekho emthethweni bevela kwele South Africa. Sixoxele sakhamuzi salesi sigaba umnumzana Thandeko Zintimkandla, njalo oyingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami yikuthi sincelelane lamazwe la esincelelane lawo, eZambia enyakatho, eMpumalanga, eMozambique ukuthi ezansi, South Africa kuthi ezansi, eNtshonalanga eBotswana. Amazwe la kakhulu njengeSouth Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu, ngakho abantu abavela kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi. Yikho ke thina ngapha eMatsouth sizawutholakala sengathi silabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa njengomngceli valiwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona. Abazingenela nje bayevumbuluka sebekuma kubo lapho abahlala khona. Nxa sebekhonapho ke sebethelela ke abanye laba bantu. Kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani, labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni. Yibo ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ubana inani labantu ababanjelwe umkhuhlane eMandebeleni aseZansi likhuphuke kakhulu.
sizwa kuthiwa abakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali?
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni ezilapho abagcine khona ingaba isukela entweni ezijene. Okokuqala, indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi, ukudla, indawo zokulala, izambuzi, indawo zokugezela. Njoba kuyaqanda kade senxe lamanzi akhudumalayo kawakho, impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi. Sibili lanxabele umkhuhlane bagcina bebalekiswa indawo lezo abahleli kuzo, lokudla kwakhona ukukhanya hayi kawucaci baphonga ukudla njengathi ngabantu abasejele.
Lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama lendawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona, ubona ngani indlela enhle na yokuveza lolu dumo?
Eqinisweni sibili laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanjwe ngamabizo kathi siyabazi njani, njengoba ngijilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi. Laba bantu kabaqanjwe lokuthi bavela ngabi mbele le number zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babelayo indlela ukuthi nangu simbonile usubani banyana nguyo odingwayo nguyo obalekele egcikwane. Abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento engayisiyo. Kabaqanjwe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Polisa lamasocha aseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-News Day lithi isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulabantu abangamakhulu amane 400 ababotshiweyo ngolwesine ngenxa yokwephula imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi injongo kahulumende yokuqinisa isandla kulolu daba yikuvimba abazama ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Bekhonona ngenkohlakalo abathi sibhahile kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kungaba kuyiyo injongo kahulumende na? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka 31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqala umkhosi, if either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu abantu bengangena ezitridini behlala ezindlini, sibone la kungaba effective kombeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethusele abantu, ngoba even lawona lama-figures uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are cooked up for justification ukuthini akwenza ukuthi abantu besukumna ngoba kule corona. But ngibona ngazathi iningi labantu oda ngibalalele bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebedubeke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano ezingathi ngama-askaris asekepthwe ngohulumende abathi khona uhlupho khona lungalungiswa ngokukhulumisana. Kodwa ungakhangela lohulumeni kuyacaca ukuthi kalandlebe yokulalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli likhona, abantu abasoze baphume ubone ngani kuzaba njalo na
ukubambana kukhona ebantwini ezinkokheli nakula kubambana ngoba izinkokheli zonke zikhangelele either amabizazo ukutebe makhulu kumbeni ukuthi ziza kudlana kodwa abantu abadubekayo ungabhoda obalaleli badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo so ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyozano kodwa sokungabantu abasebukhokhelini bengixoxa lamanye amajaha akuzano 2 days back ukhona undodote kimi yabona ohlupho esilalo kadezi yokuthi akula nkokheli engabambanisa abantu ithi kasifuqeni lo bukhokhelo bukhona siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo nesezimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent kabe le shelter kabe la ngokukhanya kadezi even transport abantu umkhuhlano nalowo khona uphaswa ngendlela ezijeneyo khangela emabhasini intantu bayebegcwele njani khangela amalayini emagross abantu belayini lokudla so mbona ngazathi konke khonoko alumana sele nkokheli epeople centered ibiza bebezachiya ama personal interest bethu bantu kasibambaneni njengezizalane zelizwe silwise lolu hluphe esibhekane la
umnumzana Mbuso Fuzwayo ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement lamhlanje iqhubeke ngohlelo lwayo lokuphathisa izakhamizi zakwaBulawayo eziswela amanzi ngokuzinikeza amanzi. Lamhlanje linhlanganiso ibise nyumagwegwe lapho okuphiwe khona abantu amanzi abegcwele inkalakatha yethanga elithiwa iBhawuza ngesilungu. Siqoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Besisemagwegwe lapha nenyumagwegwe eMhani lapho ebesincedisana khona lezakhamiza laphaya. Sikhambise khona amanzi ukuze sincedisane labantu bakithi abaswela amanzi njengoba lisazi ukuthi khona idolobho lakoBulawayo lonke nje alila amanzi kathesi. Iko lati sithe njengenhlanganiso siyebeka isandla sethu khona ngale enyumagwegwe. Abantu bebeyinhlabathi laphaya abantu bebanenga kakhulu babukande bebebanenga kakhulu abantu lamanzi la uvele kayeneli.
Lizaqhubeka nalo hlelo lwenu lolo njalo ungasitshela ukuthi liza kuya ngapi kusikhathi esilandelayo.
Siyaphambili ngohlelo lolu. Njalo uhlelo lolu silukhangelele ukuthi khona kumele siluqhube size siyefika esikhathini sezulu lapho izulu selikhona lapho abantu abazabe sebesenelisa khona ukuthola amanzi. Kathe sibaba indlela esisebenza ngayo sisebenza ngendlela yokuthi khona thina siyahaya iBhawuza. Ikhansili ibisisiba yiyesinika amanzi. Ingasinikeza amanzi ibisisitshela njalo lokuthi khona siqonde ngapi. Ikho ke kathesi kasikwazi ukuthi iza sithi siye ngapi kodwa uhlelo lwethu siloke siphakathi kwezakhamizi njengoba na usazi ukuthi khona kuvike pheleleyo bese old magwegwe kathesi namhlanje bathesi ye enyu magwegwe so kusukela kathesi kasikwazi ukuthi baza ukuthi siye ngapi futhi
ngobani elibaphathisayo njalo libakhetha njani.
Siphathisa izakhamizi zonke ngendawo la ngendawo lapho siyabe sifike khona thina njengenhlanganiso e 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration kasikhethi muntu kasilani lokuthi umuntu ngowesilisa ngowesifazana mude mfitshane.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela lamlela mshweshwe
lamlela namba wafuwe mbula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe
lamlela
kwezemaphandleni izakhamizi zemadobo sezidlela evalweni kulandela ukubhubha kosane esibhedlela semaphisa olubikwa lubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lalabo abahlaselwe yileli gcikwane liqonga njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxelazo zethesa izizalwane zakuleli ezibuya ungekho emthethweni zivela phetheya umlando kumemethekisa igciwane le-coronavirus emaphandleni njalo zithi kuyadingeka ukuthi uhulumende abophe siqini emngceleni elizwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Inani lalabo asebebanjwe leli gciwane kulesi sabelo seliqongela kwabalikhulu lamathuma esithupha 160 labulala umntwana oyedwa esilawo emaphisa obelenyanga esiyisishiyagalolunye zelwe. Kodwa umndeni wakhe uthi awukholwa ukuthi ubuleyo yileli gciwane. Iningi lalabo abahlaselwe yileli gciwane ezizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa liBotswana. Umnumzana Great Dompiri oyisakhamuzi Sanetsen uthi bafakwe engozini yilaba abasuka phetsheya.
Kulabantu ababuyayo from South Africa zohlala ngapha without i-quarantine. Okwesibili asikaboni lapho abantu abatestwa khona ukuthi abantu bale corona kumbe abala yi-problem. Kulezi moto ezithwala from Bulawayo ebusuku zibuya nga. After all eBulawayo kulani kule mkhuhlane onjalo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Love Moncube odabuka komalaba yena oyethesa abamthetho omlando kumemethekisa leli gciwane ngokufumbathisa labo abachapha imngcele okungekho emthethweni.
Sikhala kakhulu ngamasotsha namaphoyisa asemingcweleni ayiwo avulela umkhuhlane ukuthi ungene ngendlela abasebenzisana lakhona nabomala icha bebanika intshukutsha yokungena bakithi sisenkingeni.
Umnumzana Promise Jabangu sobhuku esitezi yena uthi sokudingeka ukuthi uhulumende abhode ngemizi ehlola uzulu wonke kulandela ukuqonga kwenani lalaba sebehlaselwe yileli gciwane.
Kuyaswelakala ubona uhulumende nga uyabuya angene phakathi kwemizi angene door to door wonke umuntu atestwe ngokubana kungayekethiswa yona linto kuzaba nzima. Kukhanya uhulumende uqakathekisa abantu kakhulu abasemadrobheni ikanti-ke lathi ngaphandle ngapha kufanele siqakathekiswe sihlolwe abantu kwazakali kwenze ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Ngaphandle kwalokho uthabanga uthi okudala ukuthi abantu bahambe okungapheliyo indlala esemakhaya.
Uhulumende wasithembisa ukubana uzafida abantu ukudla asikuboni kufika nzima.
Kusenjalo izakhamizi edolobheni leGwanda zidla amalahle kulandela imbiko ethi kulodokotela othatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezinye izibhedlela ezibalisa eseHarare leGweru leBulawayo ezozihlinzela esibhedlela esikhulu seGwanda. Kumbiko oqala ukubhotabhota ebulenjini beWhatsapp izolo kubikwa lo dokotela ehlinze esinye isigulane ebesilo mkhuhlane we-COVID-19 osekufake ezinye izigulane labonke engozini. Kubikwa njalo ehlinze omunye umntwana ovele eGweru okubikwa sevalelwe ku-quarantine. Umnumzana Ndaniso Mpando oyisakhamuzi seGwanda uthi kumele athathelwe amanyathelo ludokotela.
Ithina iGwanda besiyazi iyo ehambisa izigulane e-UPH uma zisehluleka ukuthi zelatshwe lapha eGwanda. Kodwa ke nasesimbona kunguye oseletha izigulane ezisuse e-UPH eziletha lapha eGwanda. Kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa lokhu okwenziwa ngudokotela. Besicela ukuthi nga i-ministry iyakukhangela sibili lokhu ejeziswe lo dokotela.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Rudolph Kotsore utshele lo msakazi ukuthi udaba lukadokotela lo basaluphenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijhiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga.
Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye Women's Institute for Leadership Development iWILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazana eziqhutshwa yile inhlanganiso.
Umsebenzi esiwenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho-ke sibuye sisebenze endabeni ezempila kahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana.
Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelane lalabo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labo mama lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook, labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe nengi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi labo baphatheke kunhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinanzelela ukuthi amanzi ayasilela kwamanye amalokitsha koBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njengeWILD ukuthi sixhumanile ezinye inhlanganiso ezikhona apha koBulawayo. Sabe sesisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho-ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisikha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla langemfanelo zokubona abezempila kahle. Ngakho-ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalela eParliamente, sisitsho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale isikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobuningi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezichiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili, ukuhlelo esilubiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazwe kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councilor besilisa kuphela kumaward alichumi. Ingakho besekwenzakele okwesikhathi eside. Kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda sinanzelele ukuthi inani labomama abaveza isifiso sokuthi babe ngokhansila sakhuphuka. Sikhuluma nje eGwanda usekhona umama ongukansila omela amalungelo abomama khona ngale eGwanda.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Kulebandla elezombusazwe elithiwa The Patriotic Front elikhokhela ngowayengumlimi omhlophe umnumzana Daryl Collett elisungulwe kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula. Leli bandla lithi lizancintisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Andrew Nyathi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani balaleli, salibonani mazimbabwe amahle. Ibizo lami mina ngu-Andrew Nyathi, yimi umuntu obambe umsebenzi ka-Secretary General wenhlangano. Inhlangano yethu ibizwa ngokuthi The Patriotic Front.
Ungasitshela ukuthi ibandla lenu leli elitsha lisungulwe nini njalo ngobani abakhokheli abamqoka?
I-Patriotic Front le ngomsebenzi esifuna ukuwenza, sifuna ukuthi siyebamba lokho okwakulwelwa ngabantu ngoba kubonakala ngazathi sekuphunyukile. So sifuna ukuthi sikudobhe thina sikubuyisele endleleni sisebenze nini. Ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi ubukhokheli bethu abukho eSouth Africa, balutshwana ngathi balutshwana kakhulu abangayibona abase South Africa. Otherwise upresident, utrejara labanye bonke base Zimbabwe, lama structures ase Zimbabwe wonke ngobuningi bawo, let's say asithi thina kobulawayo eHarare, Mat South, Mat North and so on, nakwezinye indawo. So ngathi ke ubukhokheli benhlangano wethu buse Zimbabwe.
Seliyazisile na inhlanganiso yozo yezokhetho eZimbabwe?
Thina sisayazisa iZeki. So ekuweziseni kwethu iZeki, iZeki yasipha incwadi yokuthi sebesazi mhlaka 24 June kuona lomnyaka. Thina sasiqale inhlangano yethu, kumbe ngathi sayiqala inhlangano yethu mhlaka 20 February kuona lo umnyaka. Well ngathi ke ngale ndlela konke okumele ukuthi sikulandele sisikulandele ngendlela yakhona sikwenza ngendlela eqondileyo.
Okugcina ungavalelisa uZulu?
Okusele usalayo kimi ukuthi ngivalelise ngithi siyabonga kakhulu laba bazizwayo benemibuzo belothando bangakhuluma lathi basikhona kuma website izibindi yonke indawo sikhona le office silayo office khona pha eJoburg sile office kobulawayo siphakathi kokuzama ukulungisa ukuthi sibe le office eHarare. Siyabonga
umnumzana Andrew Nyathi ngonobhala jikelele webandla le The Patriotic Front ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wothi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi hambi mahlayana. Kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi kukhona ukuthaya amanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhaleliswa uChris Gande.
Lela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana kubva na 7.